Vachitaura pavaparura bhuku rinonzi The Road Towards 2023 Harmonized Elections in Zimbabwe, nhasi muHarare mupepeti webhuku iri uye vari mudzidzisi wezvidzidzo zvematongerwo enyika kuUniversity of Zimbabwe, Dr. Solomon Mukai vati bhuku iri rinotarisa zvakaitwa pamwe nezvinoda kuitwa kuti kuve nesarudzo dzejekerere munyika, vachitarisa kubva zvakaitwa sarudzo dzapera muna 2018 kusvika pagadziriro yesarudzo dziri kutarisirwa mwedzi uno. Dr. Mukai vati nyaya yekuwaniswa kwegwaro revavhoti kune veruzhinji ndiyo imwe yezvinhu zvisina kugadziriswa.
Tichitarisa zvibhinga izvo, tiri kuonawo pane nyaya dzakawanda dziri kumatare. Imwe yekutanga voter register. Vanopikisa vari kuti havasati vabata register richashandiswa pakuvhota. Tichiona pane nguva tatova kumashure kwenguva. Izvi zvirizvo zvakare zvakaitika pana 2018.
Vatiwo mutsvakiridzo yavo zvavanoona zvaedza kugadziriswa munyika inyaya yekukurudzira runyararo uye kutarwa kwemiganhu, kunyange hazvo nyaya yemiganhu yakakonzerawo mutauro munyika. Vachitaurawo neStudio 7 pachiitiko ichi, muongorori wezvematongerwo enyika vaJoyce Ngwenya vati bhuku raparurwa nhasi rakakosha zvikuru sezvo richitsanangura nzira yafambwa nayo munyaya dzesarudzo. Vati zvimhingamupinyu zviri kutaurwa mubhuku iri zvinosanganisira kusagadziriswa kwenyaya yegwaro revavhoti, kusatarwa kwemiganhu zvinogutsa nezvimwewo zvichavhiringidza kuti sarudzo dzechitatu dzive dzejekerere.
Zvirunda zvidza kuti sarudzo yedu gore rino haina kuita zvakanaka. Pane zvizhinji zviripokana kwakawanda. Delimitation report yakanetsa. Nyaya yevoters roll haisati yagadziriswa, nokuti tichiona futi nemanyorerwo anoitwa aitwa mubhuku achitsanangura nyaya dzemaballot papers, zvimwe zvimwe zvinhu zvinoita kuti kozino kuine kupokana.
Mukuru weZimbabwe Election Support Network amai Rindai Chipfunde Fafa vati zvinyorwa zvakakosha
kurudzira kuti zvange zvakanaka zvichengetwe, zvinenge zvichida kugadziriswa zvinenge zvichizoitwawo into electoral reforms.
Studio 7 yakundikana kunzwa kuZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, sezvo tatadza kubata sachigaro wekomishini Justice Priscilla Chigumba mutevedzeri wavo uye vari mutauriri weZEC Rodney Kiwa kanawo mushande mukuru vaUtoile Sligwana. Asi vachitaura musi wechipiri kuvaongorori vesarudzo, amai Chigumba vakati ZEC yakagadzirisa zvese zvinodiwa kuti paitwe sarudzo dzechekerere uye zvinhu zvese zviri kufamba sezvinotarisirwa. Asi bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rakatoendesa nyaya yekusapiwa gwaro revavhoti rine nzvimbo dzekuvhotera kuma Tare. Zesni ne University of Zimbabwe yakabatana kunyora bhuku iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.